manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo kukadzi 18/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi momo yevatsigiri veMDCT vanoonekana nemutungamiri webato ravo vamogeni tsangirai pamuzinda webato weHarvest House muHarare Mutungamiriri weZanu PF kuManicaland wokurudzira nhengo dzebato rawo mudunhu iri kuti dziende neuwandu hwadzo kunochema wavamogeni tsvangirai pavacharadzikwa nemusi wechipiri kuBohera. Muchikamu chedu chechitendero muchanzwa hurukuro yakaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naPastor Mark Pasi Mupindu vekereke yeChurch of All Nations International vari kuBritain. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Tichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Momo yevatsigiri veMDCT nasi vawaniswa mukana wekuonekana nemutungamiriri webato ravo vamogeni tsvangirai avo vakashaya nemusi wechitatu kuSouth Africa. Mutumbi wavatsvangirai waendeswa pamuzinda webato weHarvest House muHarare. Rikaitinzwe kuna Thomas Chiripasi kuti zvimire sei ikoko. Mukoma Chiripasi, mungatiudze kuti kwakamirawo sei ikoko?
Wangu vanhu vanga vari mavhu nemarara pamuzinda weMDC paHarvest House apo pavataurwa navo nemutungamiriri weMDC vari zvino vanozo muchamisa avo vatimutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vanga vachifamba nevatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga navaTembo Mohadi vaenda kunobata maoko kumba kwavatsvangirai kuHighlands. Vamunangagwa vavimbisa kuti sarudzo dzegore rino dzichange dziri sarudzo dzakachena senzira yekuzadzisa zvido zvavatsvangirai asi vativo sebato vachagara vakavhura ziso nokuti vanoziva kuti ZANU PF inowanzoita chikwiribidi musarudzo nguva nenguva zvichakadai mumwe wevana wavatsvangirai anonzi Richard Tsvangirai uyo asiri mwana womudzimai wavatsvangirai wekutanga Mushakabvu amai Susan Tsvangirai audza vatsigiri veMDC ava kuti vachamisa vanofanira kuzadzisa zvaidiwa nababa vavo asi vamwe vana vose vavatsvangirai vanga vasipo pamusangano uyu.
Mukoma Thomas,
chimwe chaitikawo zvakare ndechekuti mutumbi wavatsvangirai pawabva kuchechi yemethodist wanga wakatarisirwa kuti unge uri pamuzinda weMDC asi izvo hazvina kuitika. Mutumbi uyu wabva kuchechi wakananga kumba kwavatsvangirai kuHighlands uko kwauri kurara nhasi wakamirira kuti uzoendeswa kuFreedom Square mangwana pachave nerimwe gungano zvakare mutumbi uyu usati waenda kubwera kwaukatarisirwa kunoradzikwa nechipiri.
Aha, ndokubatai muromo ipapo mukoma Thomas. Ko pange pachitaurwa kunzi tiri kutarisira vatungamiriri vemapoka anopikisa vekukinya nevekuNamibia kuti vagotaurawo neruzhinji rwemomo paHarvest House, izvi zvaitika here izvi?
Musangano uyu wakuitwa nemutungamiriri webato rinopikisa rekuNamibia reAGT vaMark Henry Venami avo vati ruzhinji rweZimbabwe runosungirwa kuzadzisa zvido zvavatsvangirai zvekuti munyika muve neutongi hwejekerere kuburikidza nekuvhotera MDC musarudzo dzegore rino. VaRaila Odinga avo vaimbo vamutungamiriri wehurumende kunyika yeKenya vanga vakatarisirwa kuuya pamusangano uyu asi havaona kuzokwanisa vakatarisirwa kuti vachapinda munyika mangwana uye vakatarisirwa kuzotaura pagungano ramangwana. Kana vasina kukutaura pagungano ramangwana, vakatarisirwa zvakare kutaura pacharadzo kwavatsvangirai. Zvichakadai vachamisa vati vatambira mashoko enyaradzo kubva kumutungamiriri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa nedzimwe hurumende dzakati wandei muAfrika yose.
Aha, aiwa, ndoda kuti ndikutendei mukoma Thomas Chiripasi nekukurukura nesu muchititsanangurira zviri kuitika paground. Mova nezuva rakanaka.
Tinotenda.
Avo vanga vari Thomas Chiripasi, mutori wedu wenyaya, ari Harvest House kuHarare, kune mhomho yeruchinji rwenyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaendawo kumba kwava Morgan Tsvangirai mangwanani ano, uko kwavanobatawo maoko kumhuri yekwava Tsvangirai. Vamunangagwa vaperekedzwa nemakurukota ehurumende ane chitsama anosanganisira vakafanobata chigaro chegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo pamwe chete nedzimwe nhengo dzeZANU PF. Vamunangagwa vanonzi vavimbisa kuti hurumende yavo ichamirawo nemhuri yavatsvangirai kusvikira basa rekuradzikwa kwavo rapera. Vanongororazve matongero enyika uye vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muPretoria kuSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, vanoti vanoona zvaitwa navamunangagwa zvekunochema nemhuri yekwatsvangirai sechinhu chakakosha zvikuru pachitariswa chivanhu chedu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvaitwa nemukuru wenyika zvinoda kuti zvirumbidzwe, nekuti chakanaka chakanaka mukaka urungwe munyu. Vaenda kunochema vanga vari mutungamiri webato rinopikisa guru guru muZimbabwe. Varadza unhu unotarisirwa pachivanhu chedu kuti pashaya munhu, munoda kuti mese senharaunda kunyange manga muine pamaipikisana musangane muchinyaradzana nevafirwa.
Muri kuona here sekuti hurumende iri kuedza kumedza musangano weMDC nekuvaitira zvakanaka?
Havana anganyasoziva chokwadi kuti hurumende yakanangei, nekuti ngativangarirei kuti tine sarudzo dziri kuuya. Naizvozvo vakuru vedu vanotaura kuti rinonyenga rinowarara, rinozosumudza musoro rawana.
Tanzwawo vechidiki vemusangano weMDC vachiita sevane kunun'una kuti ZANU PF yakuita senge ndiyo yakuenda kumberi mberi pabasa rekuchengetwa kwavatsvangirai.
Nyaya iyi ingaonekwe nepaviri vazininga, nekuti nhoroondo yezvematongerwo enyika emuZimbabwe inotiratidza kuti vamwe vevanhu vari kuratidza kuchema zvakanyanya vatsvangirai ndivo vamwe vevanhu vaivashungurudza. Tsvangirai vakarohwa pane vaida kutotora upenyu hwavo chaiwo. Vanhu vese ivavo vakanga vari kudivi reZANU PF kana hurumende yeZANU PF. Saka vechidiki pavanenge vachiratidza kunyunyuta, ndoo zvinoita zvinhu zvavanenge vachirangarira kuti aiwa ima hamugoni kuita sekuti ndimanyanya kurasikirwa munhu wamaishungurudza kudaro.
Avo vange vari Dr. Ricky Mukonza vachitaura parunare vari kuSouth Africa neStudio 7. Zvichakadaro, sachigaro webato reZANU PF amai Opa Zvipange Muchinguri Kashiri pamwe chete nasachigaro webato iri mudunhu reManicaland vaMike Madiro nasi vakurudzira nhengo dzebato ravo reZANU PF kuti dziende kunochema mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai pavacharadzikwa nemusi wechipiri kumusha kwavo kwahumanikwa kuBhoera. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mai Muchinguri Kashiri vataura mashoko aya nhasi pamusangano webato ravo weProvincial Coordinating Committee PCC wekuvagamuchira pakusimudzirwa kwavo kuve sachigaro weZANU PF munyika yose. Vaudza nhengo dzavo kuti hapana chakaipa pakuenda kunochema uye kubata maoko pachavigwa vatsvangirai sezvo ari mwanakomana weZimbabwe wekudunhu reManicaland uye vakashanda vose muhurumende yomubatanidzwa. Mai Muchinguri Kashiri vashora pfungwa dzekuti kunochema Tsvangirai kana uri werimwe bato unenge watengesa
kuwa dzakasiyana chinega kubva vachinazvo varava kutuka takaenda isusu tichisvika tichibata mahoko.
Mashoko amai mchinguri kashiri asini rwana sachigaro wezano PF mudunhu remanika lende vamaik madiro vamadiro vati kunochema vatsvangirai neimwe nzira kunobatsira kuti vakwanise kuwana rutsigiro pasarudzo dzichaitwa mwedzi mishoma inotevera vamadiro vati vatsigiri vezano PF vafanirwe kuenda kunochema mufi vakapfeka mbatya dzemusangano wavo sezvo zvichizokwanisa kuitisa mirizhonga sezvakamboitika parufu rwemudzimai wavatsvangirai amai Susan Tsvangirai makore akati kuti afura apo vakashaika mutsauna yemotokari vagifti kagwida vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF kuno kumanikaland vakagwida vakurudzira nhengo dzebato ravo rezano PF kuti dzisarege kuenda kunovigwa vatsvangirai senzira yekunotapa urongwa hwebato iri nemusi wechipiri Asi sachigaro MDCT kumanikaland vadavid chimini vachitaura vari parunare vati kuda kutsvaga mavhoti parufu hazvizi zvinhu zvinotarisirwa sezvo vatsvangirai vaive munhu ane chiremera nekudero vanoda kupiwawo ruremekedzo pakuigwa kwavo vachimini vati ino inguva yokubatana kwete kupatsanurana nenyaya yezvematongerwo enyika kana kuda kutsvaga rutsigiro nepanhamo mnemo nyaya amai muchinguri kashiri vayambira nhengo dzebato ravo kuti vasiyane nemhirizhonga apo nyika yatarisana nesarudzo amai muchinguri kashiri vati mhirizhonga inokanganisa bato ravo sezvo ichitanda vaangade kuritsigira uye zvichishoresa vati ngozi yevaurayiwa haiuyi kuzano PF
nekunobatana namai muzuru watopera hawo isusu kuti wani isusu Zano pia vino zita distance Vosa
yes.
Zano pia must lead by example Atibi by example Atibi Youth Jibati The vota Youth part leader Wemando Rukwati Wanama ingati Jizite iwana wenu Zero shangana Dakamota ura ukaura ya munhu ngozi haiendi kuzano PF inoenda kumba kwavo ngatidzidze izvozvo hatina mazvinotibatira uri kuuraya zano PF uri kuti vanhu vatize kunyaya idzodzo ndiri kuti vanhu vamwari ngatirambei takabata ngatirambei takabata napese purichai
pamusangano wezano PF wanhasi uyu pataurwawo nyaya yekuunganidza mari kuti vakwanise kuvaka mahofisi emuzinda wavo uye nekuita mhemberero dzekusimudzirwa kwaamai muchinguri kashiri mubato nhengo dzebato iri zvekare dzayambira vechidiki kuti varemekedze utungamiriri huripo Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Loida Moyo.
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Iko zvino tombo kupai zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo muchirongwa chevechidiki. Pazuai mhuri yeStudio 7 ndinokuchingamidzai zvakare svondo rino. Inini ndinonzi Evans Zininga, ndauya nechirongwa chevadiki cheyouth chatinogara tichiuya nacho svondo rega rega, tichikurukura nevechidiki vakasiyana siyana tichinzwawo zviri kuitika kwavari. Saka nhasi tabva tauya nacomrade Bhondo. Tina mukoma chidziva nhasi pano. Mukoma, happy mo kwazuai.
Kazuai mukoma Evans, kazuai vateereri.
Aiwa, ndinokutendai nekuti wanira mukana iwoyo kuti tikurukure. Tinoziva kurukumhanywa mhanywa izvozvi. Zvino mukoma yapimo, tiri kutaura nemi tiri mumazuva ekuremerwa. Mashoko enyu takatarisana nekushayika kwemukuru atisiya uya angavewo yekuti kudii tisati takurukura hedu dzimwe nhau dzakasiyana siyana.
Tinotenda. Aiwa, ndine kushungurudzika zvikuru nechiitiko chakaitika marumwe zuro ayo, kushayika kwemukuru wedu Dr. Morgan Richard Tsvangirai, vangu varivo purezidendi vebato redu. Baba vaTsvangirai vanga vari munhu watinoti isusu vechidiki vaiticherechedza zvakanyanyisa, nekuti panguva ino yandandiri mutungamiri wevechidiki ndonguva yavaTsvangirai yavataura vakativo Bhondo, ndinoda kuti utarise nyaya yevechidiki. Tione kuti vechidiki vawana zvigaro kumaconstituency, tione vawana zvigaro kumakanzura, vati vachange vachipinda mukabhineti. Ndoda kukuona vachisenza vachimepa zvinhu izvo zvichinge zvichibuda. Saka sevechidiki veZimbabwe ndinoti tarasikirwa zvikurusa. Asi zvandinoda kungondiudza vana veZimbabwe ndezvekuti baba vaTsvangirai vakatipa gwara yatinotiwo vision yatisharamba tichiteedzera. Iyoyo vision iyoyo ndinozva kuti inonotisvitsa kuZimbabwe itsva. Saka isusu sevechidiki veZimbabwe hatizofi takabetraya baba Morgan Tsvangirai, nekuti tinoziva zvave zviri chishuviro chemwoyo yavo. Angai iri shungu dzavo dzekuda kuona Zimbabwe iri Zimbabwe yakanaka. Zimbabwe inosimudzira avo vanenge vachitambudzika. Zimbabwe inopedza nyaya yekumarginalizwa kwevechidiki. Zimbabwe ine maequal opportunities for all.
Tiri kukunzwai mukoma happy mo. Zvino ndotarisawo kuti tiri kunzwa nekuona mhatsu upatsu iri kuitika iye mumazuva iwaya atatarisana nekuzosvika pakushaya kwavaTsvangirai aya. Iri kukusiya iwo makamira papi imi sevechidiki muMDC?
Aiwa, isu mhatsu upatsu akutotaurwa mamwe angovowo masocial media. Bato redu rakati mazuva mashoma darika ndingati zvakazonoita maringe nemusi wazoshayika mukuru wedu. Asi muitikiro wazvakaita ndewekuti takanga tatodeedza musangano mukuru wekuti tigadzirise problem yakanga iripo mukati memusangano. Saka problem iyoyo musi waitevera mushure mekunge vaTsvangirai vashayika, ndo musi watakabva tagara sangano guru redu remusangano rinova iro inonzi MDC National Council, inova the supreme board between ma congresses mukupa ma decisions kumusangano. Saka iroro ragara rakabva rasila problem yakanga iripo. Yakanga iri problem yekuti ndiani ari acting president, sekuti pakanga paine kusanzwisisana ipapo tikati aiwa musangano une vanhu patangirai vakagara vachiti aiwa kana tanetsana tinoenda kui kuvanhu nobva taenda kuvanhu vanhu vakanotaura kuti aiwa ava acting president wedu tichiinda mberi ibaba advocate Nelson Chamisa.
Muri kutaura kuti shiviro yavatsvangirai yanga iri yekutiwo nemiwo mupindewo muzvigaro zvekumiriririra munzvimbo dzakasiyana-siyana. Gadziriro yenyu takatarisana nesarudzo dza 2018 yanga yave papi?
Aiwa, gadziriro yedu yasvika pamusoro chaizvo izvezvi. Papa pandiri ndakatoreceive malist kwatakaita mapout nepap kuti ndio kunenge kuchizomira mayouth nzvimbo dzakaita sana Highfield West kwatei tichimira isu vana bvondo. Takatarisa takati isusu nzvimbo yese kwakanga kwakambomira muyouth muelection ya 2018 kana kuti kwakambocondesta muyouth nzvimbo iyoyo inoita automatic youth constituent.
Ndopedzisa hangu ndichiti kune kumwe kunongedzerwa nongedzerwawo nekupomerwa pomerwa kunenge kuchiitwa neveruzhinji venyika vachiti mayouth ari kurasika, mayouth ndiwo anorova vanhu, mayouth ndo vanokonzera nyonga-nyonga. Shoko enyu amungasiriwo ruzhinji rweZimbabwe nevamwe vechidiki vakateerera ndeyekuti kudii?
Aiwa, ndinoti kana kuine mayouth anorova vanhu asi mayouth ekuMDC anaenzi kana MDC themovement yandiri chair, isusu toda kuti mumwe nemumwe azvipire anozvishandira tisenzere nyika yedu kuti open space vechidiki veZimbabwe yatinokwanisa kuti tiri kuzvimiririra such that tinokwanisa kuva maresponsible citizen because tinenge takuziva kuti there is something for us in whatever we are doing as a government, as a nation.
Aiwa, ndinoda kuti ndikutendei mukoma Happy Muchidziva nekuve nesu pachirongwa chedu chanhasi tichitarisana nekuchema kwamuri kuita mukuru wenyu vatsvangirai. Maita zvikuru nekuva nesu.
Aiwa, ndinotenda vechidiki, ndinongoti define, secure and defend your future.
Aiwa, zvakanaka. Iruzhinji rweZimbabwe nemhuri yedu yeStudio 7 avo vanga vari mukoma Happy Muchidziva, vamwe vanovaziva nekuti Comrade Bvondo, mutungamiriri weboka revechidiki muMDC. Tinokutendai nekuve nesu muchirongwa. Tichadzoka zvakare svondo rinouya tichikurukura nevamwezve vechidiki. Ndinokuonekai nemufaro. Zita rangu ndinonzi Evans Zininga. Iko zvino tombo chienda kuchikamu chedu chechitendero uko kwamuchanzwa hurukuro yakaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naPastor Mark Percy Mupindu vekereke yeChurch of All Nations International vari kuBritain.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
yesu simba rangu,
unodipa simba.
Kana ndakaneta,
ndichitadza kufamba, imi mari makanaka, unodipa simba.
Manheru akanaka vateereri. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai zvekare nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Vana veZimbabwe vanomanya-manya neshoko rashe kunyika dziri padyo nedziri kure, asi nhasi ngatiendei kulista kuUnited Kingdom tinonzwa zviri kuitika ikoko.
Yeah, the Pastor Mark Percy Mupindu, Tiriku United Kingdom, Leicester, Tino Tungamira Church Ikoko, Church for All Nations International, in about 17 different nations. Mainly we focus on the youth and my couples, and then we also do a lot of leadership training.
Mataura nenya yevechidiki munoshanda navo sei?
Yeah, my daughter who is 24, the leader of youth. We allow the youth to be free in terms of my meetings avo, my topics I want to discuss. So one it all meetings avo.
Zviri kuitwa vechidiki uye zvavari kuitavo ivo pachavo zviri kubudisa mabudzi here?
Taitotaura this Sunday kuti group of youth that are not going to be in the direct, but we're going to try to grow a lot of them. Yeah, one of my activities are our NATO, but we focus on them serving the church them having their meetings and also going out in the community.
Mataura pamsuro pia wakawana na avo vamunoti ma couples.
Yeah.
Munova etirei.
My marriages can actually know diaspora. They shake a lot because of culture change and some of the challenges we meet, especially in the UK. She knows what my couples item are probably near the marry, near the one, child care. You know, just the culture shock. A lot of things can work, you know, things change. And then, you know, Romanje, Bible, don't know Bible, man, in their lives because Bible can do it in a solution. They say, my youth, my couples.
Ko Pastor Pasumpindu, vatende vanouya kwa mwiri vachichema kuti ina matayawo haisi kusvika, haisi kudavirwa nanyadenga, munovati chini?
No, kune vanhu vakawanda vatinotaura nawo, vanodai ngati quick fix. Yeah, yeah, ndinoti microwave Christianity, yekuti unodawo kuti kana wanda mata, ubva wafunga kuti zvinhu zvinochinja. No, at times hazvichinji. Chop, chop. Unofanira kutozwa kuti kana wangaona mahabits asiri right, zvichatora time. At times, you know, I'm owner, I'm still farmer. Who are you talking to? Pastor, farmer. You are looking for a quick fix. I connect quick fix. I po.
The Papa Bible, but the shocker, no, kupata ine simba, no, kukurizira ikuita basa renyu.
Yeah, kune scripture recognize chapter 40. And no one do. You know, it finally asterisks the scripture here recognize chapter 40, as in 30 and 31. In no time, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, in as a pastor, you don't need those strengths, man, you know, from now on. So, in this, you drop and you hang with me, tomorrow one is this. Can I listen to this one? I'm going to sing this one.
Vadiwa vatereri, tafika kumagume chirongwa chedu chanhasi. Avo vanga vari Pastor Mark Pasumpindu ve Church for All Nations International. Munogona kuvabata pafoni kana pa WhatsApp pa number dzinoti
44-754-580-8173. Tinotenda tanonoka wande, tichivimba kuti muchange munaye zvakare svondo rinouya, panenge achitiunzira chimwe chirongwa chezvechitendero. Makateerera kustudio 7, tichitepfenyura tiri muWashington DC.
People start to turn it around when they triumph over poverty. I wanna be there when the people win the battle against AIDS. I wanna lend a hand. I wanna be there for the alcoholic. I wanna be there for the drug addict. I wanna be there for the victims of violence and abuse. I wanna lend a hand. Too many nights. Too many nights. Please, please, go ya. Teacher.
My cause is beyond my table. My call past the mountains and valleys. The wastelands of my land lead me there. And chasing fetching pastures yearn for my presence. The skies are blue. As they send through, I wonder, do they need me?
I wanna be there when the people win the battle against AIDS. I wanna land a hand. I wanna be there for the victims of violence.
Kambo kakanyorovera kanonzi tumamina kachipa kuna yu masekela kabakati swededza kumupendoro wechirongwa chedu chanhasi totarisa misoro yenhau dzedu zvakare. Momo yevatsigiri veMDCT vanoonekana nemutungamiriri webato ravo vamogeni tsvangirai pamuzinda webato weHarvest House muHarare. Utungamiri weZANU PF kuManicaland wokurudzira nhengo dzebato rawo mudunhu iri kuti dziende neuwandu hwadzo kunochema vamogeni tsvangirai pavacharadzikwa nemusi wechipiri kuBohera. Muchikamu chedu chechitendero manzwa kuna tanonoka wande achitaura na Pastor Mark Pasi Mupindu vekereke of All Nations vari kuBritain. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumire kustudio 7 at voashona.com. Ano kuoneka hii ne mufaro ndini Evans Zeninga.
Soku izika disenda bako.